Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza panhepfenyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino-zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino, Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Gweta raMavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. IO achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro, kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo, mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei, mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake ndiyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti drone ine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo, kutira kuti vamwe vanhu vasazomhangari nyaya zvinozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa sezvinge vari kumisa kuita basa ravo.
vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine resonance kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikwa mouth PCS hano ndenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho pane penyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatya madzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhia Kasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato reza PF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANU PF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANU PF ndoyo gabato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji vatiwo wo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo nguva yemaelection unozongova nawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. Kuti tikawana nyaya yakaita saiyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu mumiriri weMalawi muZimbabwe Ambassador Mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongo hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika. Nhasi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo. Mutungamiri webato reUANC Dr. Gunyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwaRusape nenguva dza2 masikati. Vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munhu unobva pamba pako wapakata zvaunenge wapakata wochiita munyika mese. Saka ndakasarudza kuti tibvire pakusha kwangu tochiparira nenyika yeZimbabwe.
Asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uwu, Dr. Muzorewa?
Hapana chatingaita pazvijese zvino munyoka, asi mhanya handikokusvika. Isi tiri comfortable kuti tiri kuzviita this week. It's okay, tikanonoka hedu.
Muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu?
Mune marallies anonesa because kune unoda kuhamatsamba nemapurisa achigarira manotifications acho. Saka nisati kuita marallies ba tinoda kuita door to door tichitamba nemaflyers zvedu tichipa vanhu message yekuti yekutaura kuti mutungamiri achasvitsa nyika iyoyo kutonga nenhamo dzemhepo.
Mutungamiri webato rinopikisa reUANC Dr. Gunyai Muzorewa vari parunare muHarare. Hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavakukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei. Saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza upresidendi. Mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei ZEC yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirawo yemutungamiriri webato reLead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa neZEC kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Magoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi
kada gadirira kuti kwanise kuti nyaya indike asi isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kukoti kusondovapfuura ii asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda rinonzi mahedzo fagmen saka vakumbirawo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwawo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvinoda kuti tinge tichipindurawo topindurawo musi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvepamutongo wano.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo rezanupf riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi Justice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saidzo dzekunonotsa kuprinda kwamabalots. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera prosesi yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot acho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post okumisa kandidhesha yakasikwere. Vakamhanya futi kumatare kubhuruwayo vachida kubvisa vanhu vetriple C. Saka navava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumasere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi kana kuti veruzhinji waone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo dhindauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANUPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku vari kukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva, sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer. Kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kuna ana chiremba. Robafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paonekwe kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Akafanana vachiremba kachiremba achagoti andanai nkozi kana iri zvabiti sorapa kana iri problem yeprokeriyo vapo andanai nkozi kana iri hei achagoti chechemorapo vanhu veri vakukura varume ipo
imwe nyanzvi muya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vasanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kubuda chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji kana kupa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu achiti akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchienda kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekta madzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina kenza. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine kenza ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chenokuchiri achienda kuchiri padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated kuramba chienda kutoilet nguva ine nguva chingobudisa mvura chibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru wenational cancer registry vaeric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu varikurudzira kuti vari kutungamira chikwata chemaWarriors vari kutungamira ZIFA pari zvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende kuWorld Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Veru shinji vanoti normal association committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanse kutaura nevakomana vedu maloko business nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna 9 grand.
Asi mutambi Silas Ungani uyo anotambira Vestrik Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongozva bhori remZimbabwe, masupporters emZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete, aha, tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi yerudo anongotora ukama asina kuona talenti.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevararidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nhasi. Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavhunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone inotora mifananidzo zvisiri pamutemo. hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC asi vanopikisa vanoti ndezvemugotsi matsuro tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNtulikazi 2023 Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kafuna ukusebenzisa imisakazo kwaZulu.
Indaba leyigozini sisayikhangela. Lari tech abe isani isenda abe abathe bona ukonambazi kadele drone drone leyi.
Ubotshwa intatheli zindaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lendube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe nilabo abazakhethwa kudale lepalamende. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ashedela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo weZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to give up vehicles for this.
Ngumhlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njengeZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla ekukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1437 notifications.
Amapholisa asethole incwadi ezifika 1437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1351 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, ukuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 65 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla leMDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo oselizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamangalo uhlaza Joko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana iZBC leHerald and Zim Papers besebenze ngendlela ke ebhalwe ke emthethweni, hayikhona ukubana ke bebe ngathi mouthpiece yeZANU PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZaphu, uyakusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza Tshoko ukuthi
banikeza amathuba kuba mabandla aphikisayo okukhankasa ku state media njalo ukhetho lo lokukhankasa kokhetho kulokuthula lokho kungamanga aluhlaza joko
ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Thenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungela ukhetho kusho ukuthi ukhetho oluzayo
i-Second Republic yesikhiwa singathi yabizama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto kusho ukuthi ingayemukela ama-observers kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni urefu webhora
ngaba kunhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee SADC, African Union AU, European Union EU lezinye omunye wabangene umhlangano lo ngumnomzana Ngwayi wawo Polepole wakwele Malawi.
For me it was actually quite impressive to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuthiwa ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo kuqhubekela phambili ukuthonisa kwendaba ezimbalo emthethondaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho eHarare. Unkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulaba abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwezek ukwamukela amaphepha akhe enomination court. Izek ithi amacala wonke la enza ukuba ihluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavhunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwe-drone ocatshangelwa ukuthi wethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavhunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavhunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela. Kulabe church abe-examining center abathe bona uColumbus kade le-drone, i-drone leyi Clear wena emzini wabo ibona sefake report lesithi yenze lokana ngesithi trespassing njalo kule ndaba ye license ukuthi amapolice kumele akhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic police la sikhuluma sinqa isathele indaba zenza imisebenzi kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esithena uyenzele kwanesithi na invasion of privacy kumbe uphambanisile njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabachathengelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. Isiphithiphithi ezigabeni eziningi eZimbabwe, amabandla ezombusazwe ikakazela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba seNtumbane leNjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lepalamende, kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Isigaba sentumba nenjube sihlanganisela amalokishi amabili kulandela kudwetshwa kwemingcele emitsha yiZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazovotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Nkomazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change, irregardless ukuthi uvela kweliphi iparty. Umuntu thina ozaba lezifiso zabantu ikhathi.
Ukanti umnumzana Colin Mthimba owe-Old Lobengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Thina sifuna u-MP ongasenzela kahle, ongasilungisela imigwaqo esivalela amapoto ukwenzela ukuthi thina esidrayiva lathi sihamba sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqambi imanga.
Gogo Mandebele wentumbano uthi sokwesikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abe wazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazi kaGogo Mandebele agcizelelwa ngugogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemuli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidinywe ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube lentumbane. Oncintisa emele ibandla leZANU PF unkosazana Linda Chinamano uthi njengosakhulayo enganqobaza thuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kwenziwa yikuyini? Kwenziwa yikuthi i-leadership, I'm talking about ukhansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza. Ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini engaphenduka ehlala ebridgini nathi njengi ewazi ukuthi sazokumele evukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngabo ukuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edalela ephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-TCC sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone. IZimbabwe yokuthi ukwanise ukuyangena e-shop uthenge njani ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone onemali yakhe uyakwanisa ukubuya azofaka amakampani avule ikampani yakhe akwanise again ukuthi khona aimploye abantu, abantu bethu baqhatshwe bakwanise ukuthi at least babe le ndlela yokuthi khona babe le mali ezikhwameni zabo bakwanise ukuthenga.
Umnumzana Dikelizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edalela ephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi owabo nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDikelizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu lezakhamizi zasentumbane lemakhandeni. Ngakho-ke kathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba sentumbane lenjube. Ngikhuluma nje i-weekend naleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba lama kitchen meetings. Who busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukozana Beauty Mukarasave omele ibandla elitsha lezombusazo ele United Zimbabwe Alliance utuzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswele into zokwenza, ama recreational centers asesiba ngama drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba sinisekela lomphakathi unisekela bengamvotela ukuthi ngingene lami ehofisini singakwazisisa ukutshintshe lokhu. Sibonile ezawakhetha amanye amabandla angenile, oZANU PF bangenile, oMDC bangenile, oTCC bangenile, kodwa kule sikubonileyo akulatshintshe silibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada amathawa light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwele mali labakukampani ezimeleyo yebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022. Kubikwa ukuba batshontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umqondisi wenkampani ye-Twitter, usetshintshe uphawu lwe-Twitter olwenyoni wafaka u-X omnyama lokumhlophe. Abanye abantu babembe wangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamathumi amane lane amadola emelika 44 billion United States dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele Italy linqobe ele Argentina 1-0, Germany 6 Morocco 0, Brazil 4 Panama 0. Ele Colombia lizanqikelana ele South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanenginengi ngelanga kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi yinocturia, kubika uAnastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcwethi kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo senocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcwethi kwezempilakahle. Enye yalezi ngcwethi usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngensukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabe sele ngenele wahlaselwa ngama-GMs esinyeni okuthiwa yi-urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Kwenziwa ama-test ukuthi ngakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela emithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanenginengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo iZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu.
sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izitombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe eVictoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona. Bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kongqondongqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Siyasifuna ama-foreign abantu abavela le. Yiyo abantu abathenga kakhulu izinto. Yebo. So ngani isimo senza so labana abantu abasabuyisa ngendlela la. So isimo isimo ibusiness ethiya yethu.
Unkosikazi Susan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yeZambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana lemfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo baba, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wanalowe-HIV, abanye ama-BP, abanye ama chukela izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo ngoba amaphilisi adura kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi umkhuhlane wona la athengwa ama adura abe emahoteleni angakwazi ukuthi bengayenza njani lati sithola kusibe lethuba lokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into ikirio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba yekirio market, so thina vele sesi-disadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko asebesesabela ukuthi lingalahleka.
Kuformulate i-policy document okuthiwa yi-local economic development policy. Eyiyo ezabe protector ama-indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa yokuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama-directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana bafika bafaka ama-shops ezindaweni zonke emahoteleni kubo national parks everywhere.
Bathi njalo okubadidayo yikuthi amahotela la kawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi umnumzana Clement Mukwasi, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators, uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improva njani ibhizinisi yakhona nokudlelana kwethu ukuthi singaku-improva. Because sonke vele kumele benefit from tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association, uthi baphezu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona. Bathu kubonisana ukuze indaba leyo siqazulule kuhle.
Abe councilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngapi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika 10.5 million eziningi zisiya kweleMelika laseEurope, kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Wamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
gama uBrilliant Mpofu wakomgutshe enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubaba Lawrence egonye ngithanda ukubazingelela lami ngila edeep sluthi ejozi yikho lapho enzama ukuphanda khona la yathanda ukuthi mbazingelele lo mntanami owandile labo sisi bami bonke ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje usemsebenzini la ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo kosakara ngiyathanda ukuthi labo mbazingelele ugogo hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo ngiyathanda ukuthi ngimbingelele umamthupha shuwa hhayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami
linjani basakazi labalaleli igama ngokhethu ebhebhe khuluma nisehabaroni Botswana ngithanda ukubingelela ubabami uShadrack Maziwa Bhebhe emakhandeni ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eCatrapaki loSibongile eHaboroni lomna wami uCourage Bhebhe kobulawayo ngithanda ukubingelela lo mamama uMadlamini eLupane eGomoza ngiyabonga.
Hey, salibonani basakazi baka Studio 7. Ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama yingusipho Ngwenya. Ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo, uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafowethu, uLimkani Ngwenya. Ngibingelela lo Kholisani Ngwenya labafowethu nje mtaka babo mdala uBenji Ngwenya ngibingelela labo malukazana bakithi ona Debra Ngwenya lona nokuthula Ngwenya lona Sigqebhezana Ngwenya ngibingelela nje bonke abangaziyo abaselupane ePupu ngithi lingabe linjani lonke nthemba liphilile ngithi anjani amakhaza khona ngapho thina siyaphila ngiselile eMzansi Afrika linjani nje lonke zihlobo zami ngithemba liphilile ngiyabonga.
Labonga abalandeli beStudio 7 okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani bahlabezulu lokhulumayo ngoBlack Tibos eyomfana ophuma phansi elwagwele okwenjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeprosper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalile uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi yini. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane noDJ Sly weTwo Tune Records, ngisebenzisane noGreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona uma platforms nalipage le Facebook Black Tibos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha eSouth Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe. Kumanje ngisabhizi ngelinye i-track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumphakazi amasiko kasalandelwa, so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculi abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifonela kule number.
Lolo-ke ngujaha uProsper Mtini ku-Live Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo lo nyaka. Singagqiba uhlelo lwethu sesikhangele ibezikhokhela. Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho kabafuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uKips Dube. Hilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.